andiwoni kuti pane chinhu chakaipa nenyaya yavari kupusha iyi. Because discrimination kuvakadzi yakanyanyisa panzvimbo yakawanda. Ndoziva hangu kuti iprocess zvayo, because nyangwe even kuamerica ikoko kwatinogara tinoona kuti vadzimai vari representation yavo inoshota. Democracy I think inodimanda kuti kuve neequal opportunities for all, including vakadzi. And 50% isusu bato retu ANC takatozviisa muconstitution yacho chaiyo kuti tiri kuaspire kuti kuve ne 50-50 representation. And nanhasi chinhu chatiri kupusha, so inini ndinonyatsosapota gurupu iroro revadzimai vavo kuti vafosere mabato etu muno muzimbabwe kuti adaro aise 50-50%. Gender equality iri important, ndokuti zvinhu zvibhalanse, ndokuti zvinhu zviendere mberi zvakabhalansa.